inini semunhu semember yeassociation handina information yekuitika kwazvo chaiko chaiko kuministry. Irwo rworuzivo runonyanya kuwanikwa nevanhu vanoshanda kuministry. Nebepa racho ndatozonzwa imimi kuti Sunday Mail, ndandisina kurionawo imimi richitaura izvozvo.
Saka mungazi here kuti vanenge vachinyatsopuwa maridzi ndeanani chaizvo, vazukuru kana kuti vana chete?
Kana mukati vazukuru mukureva vazukuru vemavo veterans here kana kuti vana?
Vazukuru vemavo veterans vanobatsirwawo here kana tichitarisa maridzi echikoro?
Ini vandinoziva vana vemavo veterans.
Tichitarisawo tichienda mberi vamai ava vari kugunun'una munyika umu kuti vakarwa hondo vanenge vaingonyanyotarisa zvido zvavo kunyanya, vasingatarisiwo kuti nyika zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Munoti kudini mashoko iwayo?
Isusu hatisi bato rinopikisa hurumende iripo, asi ndisu varidzi vemusangano wehurumende iripo. Saka kuti masoko akadaro atarisirwe kubva kwatiri anogona kushayikwa nekuda kwekuti isusu ndisu hurumende yacho, uye kuti ndinofungidzira kuti mutungamiriri wehurumende iye akatungamirira zvemuhondo yechimurenga akazvipira kugadzirisa matambudziko api naapi zvavo atingazosangane navo sevari dorosununguko.
Vamwewo ndo vari kuti izvi zvaakuda kuitwa zvekuita kunge hurumende inoda vakarwa hondo nekuti paakuda kuzoitwa sarudzo muna 2018. Mungawirirana nazvo here?
Handigoni kuwirirana nazvo nokuti ndinofungidzira kuti vamugabe vari kurevesa kana vachiti vari kuda kutibatsira vasina chimwe chavakatarisira chingava chinozoitika muna 2018. Inini ndo maonero angu, ndoona sevari kurevesa.
Pane mimwe misangano here yazoitwa kubva zvamapedza iwo musangano mukuru uyu kuti munge muchizadzikisa zvimwe zvamakasunga ipapo?
Tingabva tanyanya misangano yacho yaakuita day a day. Tamboti timbozora tichidzeya zvatakataura nezvazvo nokuona kuitika kwazvo muzviito chete, ndo zvatamboti tiita, hapana mimwe misangano.